Vachita urapa kuparuwa kwemusika wakutengesera uyu mukuru wesangano iri Vasten Makwara vakati chinangwa chavo ndechekuda kusimudzira nekusimbaradza mhuri yeZimbabwe iri mune zvemabhizinisi achiri kusimukira. VaMakwara vaudza Studio 7 kuti hurongwa hwakadai hucharamba huchiitwa gore negore kusvikira paita budiriro inoonekera kunyika yeZimbabwe pamwe nemhuri yayo.
As we build community ema Zimbabweans kuungana kwa pamwe chete tikukurudzira kuti titenge zvinhu from each other. Tikaona mama communities arubudirira is because of that. Vanotenga from amongst themselves, so we are encouraging kuti as probably to say let's come together titenge zvinhu amongst ourselves. Tine platform yacho tai build a nekuita empower kusimbisana pama businesses.
Muzare Sharon Ngwenya au vanobva kuBulawayo ndemumwe avo vaive pamusika wekutengeserana uyu vaine chinangwa chekuda kusimudzirawo bhizimusi ravo.
Bhizinesi yangu yekuexhibita ndeyekuti bhizinesi rangu uri kurewo rinohodha masupa nezvimwe zvakadaro kubva kuZimbabwe, mazoe, maputi, matemba ndichitengesawo kunoku. Ndinodzidzisawo zvekare vamwe kugadzira mapefume.
Mumwe weavo vaivewo pamusika wokutengeserana uyu ndiye amai Chenai Mutsekwa vanotungamirira kambani inogadzira zvakasiyana siyana vachishandisa tumiti tunowanikwa pama ice cream.
I create my lampshades with ice cream sticks. Ndinogadzira majuvelary boxes, mafruit barrels. Ndinogadzira mabashes. So what I want to do is to empower other women to use their own hands kuti vaitewo life nekushandisa maoko avo. Wedha wakaenda kuchikora hauna kuenda kuchikoro, there's a lot yekuti tinokwanisa kuita kuti tione kurarama.
Mukuru wekambani yeMM Chemical Investment amai Gore Jena kana kuti Simangaliso Tsuro vanoti vakatangisa kambani yavo yekugadzira mishonga nekuda kuratidza mamwe madzimai kuti izvi hazviitwi nevanhurume chete.
Ndakafunga zvekuita machemicals ndakazoti as a woman vakadzi vazhinji vanoshandiswa pamusa vachiendwa zvi zvinotyisa zvevarume chete. Saka ini ndakamira semukadzi wemuZimbabwe anoda kuti acreate job opportunity kune vamwe vasiri kushanda.
Muzare Sibongile Wena ndechimwe chizarwa cheZimbabwe chaivepowo pamusika wokutengeserana uyu chichishambadza zvinoshandiswa pakubikisa zvakaita semaspice izvo zvinogadzirwa nekambani yavo.
I'm the owner of Real Premium Spices. My spices and dakatanga ndega, no mixer ndega. Ndakangoita a short course nemwe murungu akandidzidzisa kumixa ma spices.
Vanoenderawo mberi vachiti kunyange hazvo vave nechavo chavanoti chekubata vakatarisana nezvininga mupinyi zvakasiyana siyana mubhizimisi ravo.
Ndangoti matambudziko andiri kusangana nawo iwayo kumaketa kuti unyatsokupinda mumaketi inotori echallenge. That's why ndauya kunoku kuti it's an opportunity yekusangana nevamwe vakawanda, vamwe vari kuuyawo kuzongotenga nevamwe vari inbusiness tichiona kuti how are they doing their business.
Kambani inoitawo zvekugadzira mishonga nekuvaka inotungamirwa navaBrighton Sangore ndeimwe yakange iri kuratidzira mabasa ayo pamusika wekutengeserana uyu.
Tine kambani inonzi Sons Construction iri muno South Africa. Tine inonzi Treasure Brand Chemicals iri muno South Africa. Webodiviti Treasure Brand Construction which is based in Zimbabwe. So taita kuti tiuye muno paprogramu ino inyaya yekuti vanhu vawanewo mabasa edu atinoita nemashandiro atiri kuita. Then tine maproblemswo atiri kushesa ekuti tiri maforeiners. Vamwe varungu vatiri kushandira vari pakuzotijerera tiri maforeiners. Havanyatsotibatira zvakanaka kana vachida kubhadhara vanoda kutijerera. So vanongozotiripotangoeza tiri maZimbabweans but business redu riri kufamba zvakanaka.
Vashandi vepamuzinda weZimbabwe muSouth Africa vakati mumiririri weZimbabwe munyika iyi vaDavid Hamadziripi ndivo vaifanira kunge vachiparura musika wekutengeserana uyu asi havana kuzokwanisa kuvepo nekuda kwekubatikana. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.